Sachigaro wengezi Platinum Stars vaJeremiah Gitiseni. Vanoti hazvisi kuzove nyore kuti Caps United itorere mukombe pavari. Vachiti ivo marovero avakaita Highlanders neFC Platinum ndio avari kuzoita ma green machine.
Like what we did with the Highlanders, we also did with the FC Platinum. The same is going on to Caps again. Caps United tinoirova.
VaGitiseni vanoti vakagadzirira zvakasimba mutambo nema green machine vachiwedzera ivo kuti vari kuenderera mberi kugadzirira kusvikira mutambo uyu wapera.
Takatogadzirira uye tichagadzirira futi chachose kuti tinohwina mutambo wakakosha chaizvo.
Pari zvino Caps United ndio iri pamusoro-soro nemapoints makumi mashanu nemanomwe maviri pamusoro peFC Platinum uyezve matatu kudarika Highlanders. Caps United ikakundwa kana kuita mangange, FC Platinum ikakunda Highlanders, kugona kunenge kudada ndio inoenda pamusoro uyezve pedyo nemukombe unokosha 1.2 million. Asi mutsigiri weCaps United vashingira imiti vanoti vari kuona makepekepe achikunda ngezi Platinum Stars vachiti ivo nguva yarirebesa vasati vabata mukombe weleague.
Asi maonero atiri kuita tichakunda mukombe uya ndo wedu chaiwo chaiwo nokuti makore ati wandei, asi ha pari zvino tinototora.
Makundano ekasolaga Premier Soccer League asarwa nemitambo miviri kuti asvike kwamvura yacheka makumbo. Mimwe mitambo iri kosvondo rino ndeiyi: Mugovera, Mutare City Rovers vs Harare City Sakuba, Cholocho Pirates vs Blyo City Luveve, ZPC Kariba vs Haumine Nyamunga, Shondo, Triangle vs Dynamos Gibo, Wange vs Chapungu Colliery, Ne Chicken Inn vs Border Strikers Luveve. Zvakamira zvakadai, vaMighty Warriors mangwana ari kupinda munhandare yemuya ounde muCameroon kusangana neBanyana Banyana yekusouth Africa mumutambo wavo wekutanga mumakwikwi e2016 Africa Women's Africa Cup of Nations. Mutambo wekutanga wakakosha zvikuru zvekuti maMighty Warriors anofarira kukunda kunyange hazvo gadziriro yavo yanga isina kumira zvakanaka. Zvikwata izvi zvakasangana mumutambo wekuenzana masimba masvondo maviri apfuura, maMighty Warriors akarohwa 3-0. Asi murairidzi wechikwata ichi Shadrick Mulauzi anoti yave nhoroondo, achiti oyo mutambo mutsva uyezve une zvinangwa zvakasiyana. Kunze kweSouth Africa, Zimbabwe ichasangana neCameroon pamwe neEgypt. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakwikwi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.